mtauriri we this constitution our constitution campaign wa Alfred Zirutwe vauza Studio 7 kuti vamiririri vesangano ravo munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kusanganisira Mobulawayo vaendesa magwaro enyunyuto kana kuti petition vachipa zvichemo zvavo kumahofisi eboka reZimbabwe Election Commission. Vadzirutwe vati zvimwe zvezvavari kunyunyuta nazvo inyaya yekuti vanhu vari kunzi vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vagokwanisa kuvhota, vachiti mutemo uyu unoita kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Zvinhu zvakasiyana siyana. One of them ndezvekuti inyaya yekuti maproof of residence muzimbabwenzi vanhu vanogara pano kuti vauye nemaproof of residence. Imwe yacho inyaya yekuti vanhu vakasungwa vasavhota isitoda kuti vavhote because maZimbabweans nenyaya yemadiaspora vanhu vari kunze kwenyika they are still Zimbabweans, so vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavhote. It's their right. So ndo zviripo pa petition iyoyo.
Vanobo Mhlanga vanove mumiriri wethis constitution our constitution campaign kugwanda vati vakwanisa kuendesa gwaro ravo renyunyuto kumahofisi ezek mudhorobha iri rikatambirwa, izvo zvinova zvaitwa ona amai Langelihle Mpofu vanove mumiriri wesangano rimwe chete muguta reBulawayo.
Taenda hedu kumaofisi ezek tikawana provincial elections officer Mr. Ainuwe ndo vatambira tsamba yedu yepetition yataendesa ikoko. Vatigamuchira zvakanaka, tachida kuvapawo nekopi yedu yeconstitution of Zimbabwe but varamba vakati vanawo avo.
Mukuru wesangano rethis constitution our constitution campaign Muzvare Abigail Mupambi vati vapa ZEC kusvika musi wa20 wemwedzi uno kuti vape mhinduro pamusoro pezvichemo zvavo.
Chatinotarisira ndechekuti ZEC vakadaro havasi pavari in isolation yangati nechirungu, vanoto exista unokuda kweconstitution iyeyi, vachitovawo vashandiwo vedu sevana veZimbabwe. Ende handioni chingaita kuti vashandi varambe kana kuti vazvione vasingadi kuteerera mabosses avo. Naizvozvo kana tisina kugutsikana, constitution imwe cheteyo inova yata vadhonetera futi nhasi inongotipa nzira dzakasiyana siyana dzokuti tione kuti toita sei tiende mberi tichadzokera zvekuvanhu. Ende I want to believe ZEC inofanira kutaura ichipindura vanhu zvakare.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune ZEC panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano rethis constitution our constitution campaign kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDCT vari kuti vachada kuratidzira pamahofisi eZEC muHarare nemuBulawayo vachichema-chemawo pamusoro pemitemo yeZEC. VaBrian Dube avo vanove mutauriri wevechidiki mubato reMDCT uye variwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvina maturo kuti veZEC vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti.
Zvino zvinoamba nechikonzero chokuti bumbiro redu remutemo pasection 67 subsection 3 rinopa kodzero kune munhu wese wemuZimbabwe ane makore 18 kana kupfuuridza kuti akwanise kuregista kuvhota. Saka nechikonzero ichocho hapana mumwe mutemo zvinofanira kuiswa nemumwe munhu unogona kuda kutora kana kuderedza kodzero iyoyi yekuvhota yakaiswa pasection 67. Maonero edu ndeekuti ZEC rinoda kuedza kuti ikonese vana vechidiki vakawanda kuregista kuvhota, saka naizvozvo tinorambirana nazvo.
VaBatler Tambo vanove mutevedzeri wesangano recenter for public engagement vachishanda nechikwata chemubatanidzwa weplatform for leveraging elections democracy and governance kana kuti pledge vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti veZEC vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi.
Chero vatata vachinotsvakira vana vavo nzvimbo dzezvikoro kungaita grade 1 ingaita grade 0 vanoenda nawo mapepa aya atingati proof of residence. Zvakare chero vava vari kuda kutora ivo zvitupa nevamwe vari kuda kutora tingati mapassport vanowanikwa vainawo maproof of residence, saka hapana chakaipa chokuti kana veZEC vati vari kuda iyi proof of residence. Dai tanga tichiti pane varambidzwa kuti vave vakasenga mamwe mapepa angafanana nemvura, angafanana nemagetsi kana kuti angafanana nemafoni varambidzwa kwaneZEC, ndopata tichati nhau yeproof of residence yava dambudziko. Kasi ikwaiko zvino hapana dambudziko riripo, vanhu ngavatore mapepa aya vainge vanoregista vachatanga urongwa hwekuregista uku vagoregista vagovhota mugore ra2018.
Vamwe veruzhinji vari kuchema-chema kuti veZEC havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti tsarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.